Vachitaura panzvimbo ichava kwamuzinda uyu pedyo nenzvimbo yemabhizimisi yeWestgate Mall nhasi, vaWharton vati kuvakwa kwemuzinda uyu kuchatora makore matatu uye kuchapawo mabasa akawanda kuvanhu vemuZimbabwe pamwe nekuwanisawo mabhizimisi emuno mari.
This project is a tangible symbol of the United States of America's commitment to a strong and
Chirongwa ichi chinoratidza kuzvipira kweUnited States mukudyidzana neZimbabwe. Chirongwa chichasimudzira budiriro munzvimbo ino uye chichawanisa vanhu vakawanda mabasa pamwe nekusimudzira makambani akawanda.
Vati muzinda uyu uchadya madhora andarika mazana maviri emamiriyoni emadhora kuuvaka uye uchasimbisa kudyidzana kweZimbabwe neAmerica. VaWharton vatendawo hurumende yeZimbabwe nekuona kuti zvese zvinodiwa pakuvaka muzinda uyu zvatevedzwa. Vati izvi zvange zviri kuitika kubva muna 2001 apo nyika yavo yakatenga nzvimbo iyi. Pari zvino muzinda weAmerica pamwe nemapazi awo akaita sePublic Affairs, Center for Disease Control nemamwe ari kushandira munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta, umo ari kushandisa dzimba dzaari kubhadhara vanhu nemakambani akasiyana-siyana. Muzinda mutsva uyu uchatanga kuvakwa mukati memwedzi mishoma iri kutevera. Uchange uine mahofisi emumiriri weAmerica pamwe nemapazi awo pamwe nenzvimbo dzekutambira mitambo yakasiyana-siyana. Meya veHarare vaBernard Manyenyeni, avo vange vari pachirongwa chanhasi, vati zviri kuitwa neAmerica zvakanaka chose sezvo zvichisimudzira guta.
Maguta mazhinji munoona muine zvivakwa zvakawanda wanda zviri kusumuka. Redu guta harisisina izvozvo. Tinofara chaizvo kwatisangana nechiitiko chakaita sechataona nhasi. Tiri kugadzira kuvandudzwa kwebuilding yeembasi yeAmerica. Kureva kuti makore matatu anoteera ino nzvimbo ichange yakudadisa kunda zvairi kuita. Chidadiso kuguta, chidadiso muWestgate kana iyo nyika kuti embasi yeAmerica yafunga kuvaka muzinda wayo mutsva mukurukuru mune ino nzvimbo.
Asi pane vamwewo vari kuchema-chema kuti muzinda uyu uri kuvakwa kure neguta zvichaita kuti avo vanenge vachida mavhiza ekuAmerica pamwe nezvimwe zvinopiwa kana kuitwa nemuzinda uyu vanetsike nekufamba kuenda kumuzinda uyu. Mumwe wevanhu ava ndava Simon Takawira, avo vanotiwo zvaitwa neAmerica zvakanaka sezvo zvichiwanisa vanhu mabasa.
On the other hand, tinoti nzvimbo yacho iri kure uku vanhu havakwanisi kunge vachiya panapa nenguva dzakafanira nekuti dzimwe nzvimbo dzakaita sana Dama Falls nedzakaita sana Budiriro dziri kure. Munhu anotodawo makombi kana 3 kuti asvike pane ino nzvimbo. Kune vasina mota zvinenge zvichitoshupa zvisingaiti.
Chikamu cheBureau of Overseas Buildings Operations mubazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika ndicho chichatungamira basa rekuvaka muzinda uyu chichibatsirwa nemakambani akawanda yemunoone kuAmerica. America yakavhura muzinda wayo muna 1980 pakaona Zimbabwe kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.